Vachitaura seminyari kani pakuparura chirongwa cheCOVID-19 Charity Cycling Campaign muBulawayo vachiwenga vati veruzhinji munyika havachakoshesi kutevedzera zvinokurudzirwa kuitwa neveutano pakudzivirira kutapurirana kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Vachiwenga avo vanovewo gurukota rezveutano vati COVID-19 iri kudzoka neukasha kunyanya kunyika dzekumadokero vakayambira veruzhinji kuti vasaite sekuti chirwere ichi hachisisiko.
Imwe chirwere ichi chinouraya, hatisi chekutamba nacho. Chadzoka zvakare kuAmerica, kuEurope. Mangwanani ano ndakachitarisa nhau dzekuAmerica vachitaura kuti iko zvino vapa 63,000 vanhu vapinzwa muzvipatara. Nzvimbo dzekuisa varwere muzvipatara dzakuita shoma. KuEurope vana France mari mwezuro vakafirwa ne 543 zuva rimwe chete. Tinoda kuchidzivirira muno.
Zvinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi munyika huri kukwira kupfuura uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi vabva kunze kwenyika. Vati muAfrica, South Africa ndeimwe yenyika dziri kubatwawo nechirwere ichi zvakanyanya vakatiwo. Sezvo zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa, zvakakosha kuti veruzhinji vangwarirewo chirwere ichi. Vachiwenga vati muBulawayo kunyanya dambudziko rekushayikwa kwemvura rinoisa vanhu panjodzi yekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Vati hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti igadzirise dambudziko iri asi havana kutsanangura zvizere. Vanhu gumi nevaviri vachachovha mabhasikoro kubva muBulawayo vachienda kuHarare senzira yekukurudzira veruzhinji kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. VaAlbert Mkandla avo vakabatsira kuronga chirongwa ichi vaudza Studio 7 kuti vaona iyi iri nzira inogona kubatsira kuti vanhu varambe vachikoshesa kudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Isusu se member ye Lions International Club tirakaona kuti zvakakodzera vanhu vanga vagere muDzimba kunguva refu vasinga exercise. Cycling is part of exercise. Tiri kushandisa vanochovha mabhasikoro kuti vatipirewo awareness muvanhu, togona kungodraw attention yevanhu. Kana vakaona vanhu vachichovha vakapfeka zvakafanana vakawanda, vanongobvunza kuti ndezvei, vanenge vatowana answer votoziva kuti COVID iri kudzivirirwa sei.
Gurukota rezvemitambo muzvare Kesty Coventry pamwe ne mutevedzeri wegurukota rezvemaindastry vaRaj Modi vabatana navachiwenga mukusangana nevachachovha mabhasikoro ava mushure mekunge mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaparura chirongwa ichi. Mumwe wevachovhi vemabhasikoro ari muchirongwa ichi Ngovani Gacheni ati ari kufara zvikuru kuve muchirongwa chekukurudzira veruzhinji kuti varambe vachirwisa chirwere cheCOVID-19.
Part of the cycling team iri kuenda kuHarare kuchitungwiza in raising awareness against COVID-19. Tiri kufara chaizvo kuti ndifambe ndichikurudzira vamwe kuti vadzivirire kune virus yecorona. Ndikurudzire vanhu kuti vageze maoko, vapfeke mamaski, sanitize every time. Chirwere chinouraya and hatidi kuti vanhu vapere.
Vachovhi ava vachabva muguta reBulawayo mangwana mangwanani uye vanotarisirwa kusvika muHarare mushure memazuva matanhatu. Zimbabwe yave nevanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu vafa nechirwere cheCOVID-19. Vanhu zviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.